kanakana nakuftu aniwa kana sene kana yomi nabdatte aniwa kana sene kana yomi nabdatte elave tinja chere sanya edu vande elave tinja chere sanya edu vande elave tinja chere sanya edu vande elave tinja chere